Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 5 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Mumwe ari kuzviti ndiye munyori mukuru mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Sengezo Chavangu, anoti vamwe vamiriri vebato iri mudare reparamende nemakanzura avadzingwe. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa zviri kuronga kuratidzira pabhodha reBide Bridge nemugovera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumwe ari kuzviti ndiye munyori mukuru mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Sengezo Chavangu, anoti vamwe vamiriri vebato iri mudare reparamende nemakanzuru vadzingwe. Chavangu anoti akanyora tsamba kumutauriri wedare reparamende negurukota rezvematunhu achida kuti nhengo dzeparamende idzi nemakanzura adzingwe. Tabata vamachangu tikatanga nekuvabvunza kuti ivo ndiani sezvo vazhinji vachiti havavazivi.
Hongu, tine urongwa hwakadaro nekuti tashaya sevana veZimbabwe kuti tonanga kupi kuti titaurire konzero dzevana veZimbabwe. Naizvozvo takakumbira kuSouth Africa kuti ticheme tiri kubhodha.
Chii chasvitsa kuti mutore danho irori rekunoratidzira muri pabhodha?
Chasvitsa pakuti titore urongwa hwekuratidzira pabhodha kudivi rekuSouth Africa kuBide Bridge, ndekuti ndiro bhodha rinopinda munyika yedu uye rinonyanya kushanda kupinda munyika mbiri, nokuti vana veZimbabwe vakawanda vari kuSouth Africa. Naizvozvo chichemo chedu chichasvika kuvatongi venyu.
Tinewe urombo pamusoro paizvi. Zvichi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa zviri kuronga kuratidzira pabhodha reBide Bridge nemugovera, zvichinyunyuta namafambiziro akaitwa sarudzo muZimbabwe muna Nyamavhuvhu. Vari kuronga kuratidzira uku vanoti vakatopiwa mvumo yekuenderera mberi neurongwa hwavo nedare reMessina Magistrate Court, vachiti urongwa uhu huri kutungamirirwa nevamwe veZimbabwe. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wevari kutungamira urongwa uhu vaLandelani Nqube kuti tinzwe zvizhinji.
Hongu, tine urongwa hwakadaro nekuti tashaya sevana veZimbabwe kuti tonanga kupi kuti titaurire konzero dzevana veZimbabwe. Naizvozvo takakumbira kuSouth Africa kuti ticheme tiri kubhodha.
Chii chasvitsa kuti mutore danho irori rekunoratidzira muri pabhodha?
Chasvitsa pakuti titore urongwa hwekuratidzira pabhodha kudivi rekuSouth Africa kuBide Bridge, ndekuti ndiro bhodha rinopinda munyika yedu uye rinonyanya kushanda kupinda munyika mbiri, nokuti vana veZimbabwe vakawanda vari kuSouth Africa. Naizvozvo chichemo chedu chichasvika kuvatongi venyika nokukurumidza.
Sei mada kuratidzira muri kudivi rekuSouth Africa imi muchichema nezviri kuitika kuZimbabwe? Madii kuenda kunoratidzira muri kuZimbabwe?
Tafunga kuratidzira tiri kudivi rekuSouth Africa nokuda kwokuti muZimbabwe tinosungwa, torohwa, toshungurudzwa sezvakaitwa vakawanda kuverengera vaJob Scala, vaHuyiwa nevamwe vakadaro. So tinocha hakuna rusununguko rokutaurira konzero dzedu munyika.
Saka zvinokubatsirai nemutoo upi kuti muratidzire muri kubhodha kana muchitya kusungwa?
Zvinobatsira kuratidzira tiri kubhodha ndava zvichamisa mabasa anoda kushanda kwe border kupinza numbi zvafana na ne strike
ndiye ane ari kutungamira urongwa wekuratidzira u vanhube
ibato reira inonzi Economically Revolutionary Alliance ndiro rine urongwa uhu.
Vema bizimisi madiki varikupinda mumusangano we Sustainable and Resilient Enterprises mublawayo vanoti varikudzidza zvinhu zvizhinji zvinovabatsira. Musangano uyu urikutungamirwa nebazi re SMES International Labour Organization, Bulawayo Chamber of Commerce pamwe neguta reBulawayo. Musangano uyu unouyawo panguva iyo mabhizimisi mazhinji vanotengesera mumigwagwa nevanotakura vanhu vasisade kutambira mari yemunyika yebepa remadhora makumi mashanu vachiti uremu hwaro huri kuramba huchidzika. Tabata nyanzvi mune zvemabhizimisi muchinafundo Elliot Masocha, tikatanga nekuvabvunza kuti chii chiri kukonzera izvi.
Ramuka kuri kuita mari dzezimudhora dzama50 zimudhora nevamwe vamabhizimisi anga vamadoko kana vokumusika uku. Zvinhu zvinoratidza kuti simba remari yomuZimbabwe vanhu havana chivimbo naro. Zvekare mari iyi haisina zvaichatenga 50 Zimbabwe dhora, saka kuti munhu akwanise kushandisa ma50 Zimbabwe dhora anenge ari matutu namatutu, achishayikwawo kuti vomachengetera papi. Saka vamabhizinesi kuramba kwavari kuita kutoratidza kuti iyi mari haichashandi. Hurumende zvaingatoita apa kunge ichiprinda imwe mari, ingava mari imwe yapamusorosoro mamwe, zvitodzokera kuya kwatakambobva kumazero kuya kumamiriyoni kumatririyoni kuma100,000 kuya ndo kwatinenge tiri kuswedera. Saka nokuda kwokukwira kwezvinhu zvinoratidza kuti ma50 US dollar anofanira kunge achiwanda kuti munhu akwanise kuashandisa. Saka vamabhizinesi vanoti aiwa, isu hatisina pokuachengetera, hatichamadi. Vamabhizinesi iwayo uku kudonhavo zvekare kuri kuita iro zimudhora racho pacharo kuri kuita kuti munhu anga achida mari yakawanda kuti atenge chinhu chidoko doko chinogona kunge chakaita sechingwa chaicho.
Iyo hurumende iri kutadza here kugadzirisa nyaya iyi, Profesa Masocha?
Hurumende yakanguri yabvira yabvirirazve kuisa vanotiwo mamezha mitemo yavo yokusimbisa Zimbabwe dhora. Zvinova kunge zvisingashandi. Takanzwa tanzwa zvesu manyaya yamagold coin kuti achange achiuya achizenge achipambira mukushandiswa navanhu, hatisati tazviona zvichiitika izvozvo. Kusimba kwainzi kweZimbabwe dhora richaramba richisimba kubva paita sarudzo pana 23 August apa, tinoona kuti kusimba kwacho kuya uku kwava kupera. Zimbabwe dhora raakudonha zvekare. Saka hazvii zvinhu zvinoshamisa kuti vanhu vomuZimbabwe havana kutanga nhasi kushayiwa chivimbo nemari yavo.
Profesa Masocha, ko iyo mari yomuZimbabwe sei ichitadza kusimbavo sezvo tichingoona urimu hwayo huchitsika nguva nenguva?
Mari iyi haina nhoroondo yakakwana kana kuti nhoroondo refu yokubata uremu hwayo. Saka ndo saka vanhu vaakumanyira kuus dhora vachiona kuti us dhora hariwanzira donha. Saka pane basa chaizvo rehurumende apa kuti inge ichiratidza kuti ine chido nokusumudza uremu hweZimbabwe dhora. Kugena kune kuchinzi kuri kuita Zimbabwe dhora handi kugena kwokuti tingapemberera, nokuda kwokuti hakuna nhoroondo yokuramba kugena kweZimbabwe dhora richiramba richigena. Zvekare kugena kweZimbabwe dhora iwo uremu hwacho hahusati hwatisvitsa pakuti tikwanise kunge tichichinjavo Zimbabwe dhora kunze kweZimbabwe, kuna ana South Africa zvakoko, kuna ana Botswana nemhiri kwamakungwa samaitirwa zvaiitwa kare.
Abo vanga vari nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare neStudio 7. Kanzuru yechitungwiza ichangosarudzwa yakaparura waro hwemafambisiro achaita basa pamwe nezvinangwa zvavo mumazuva zana anotevera. Mutauriri weguta iri Valafu Momeya vanoti chinangwa chikuru ndechekuvandudza ugaro hwevanhu nekupa zvikwanisiro nenguva yakafanira, chero hazvo kuine zvizhinji zvinonzi nevagari hazvisi kufamba zvakanaka. Evans Zininga abata Valafu Momeya kuti tunze nezvechirongwa ichi.
Ndikutarisira isu kuti tichange tichigadzirisa nzvimbo dzinotandarirwa kana kuti dzekutambira dzevana nezvikoro zvingadai mukati nenzvimbo dzinotengeserwa nemacommunity centers edu.
Vechidiki tinonzwa kuti vaperera mumitoriro umo nekune zvinodhaka. Mune urongwa hupi hwekuvandudza atingati maamenities aya kunotambirawo vechidiki zvimwe zvavangawane zvekuita?
Ipapo tinenge tichitarisa mahalls akaita secentenary nestadium akaita sechibuku. Tobvutiwo zvekare tiri kutarisa tichange tichifambira mberi nekugadzisa nhau yemabhadhariro anenge achiitwa marest nevagari. Tiri kutarisa kuti tinenge pane yatinotiwo USSD platform yekuti vanhu vanenge vachishandisa kubhadhara mitero yavo, ingadai ari mapemiti kana kuona chikweredi chavanenge vainacho kukanzo.
Taonawo muine nyaya dzezveutano mugwaro iri, urongwa hwenyu hwoti wokudii ndenyaya dzezveutano?
Kune zveutano tine shure yekupa makliniki edu anokwana kuita mana. Tiri kutarisa zvekare tichange timavandudzawo kuti ange ari pachimiro chakanaka chinotarisirwa nemutemo, uyezve pakutorwa kunenge kuchiitwa mari. Zvekutarisa tichange tichivandudzawo zvekare billing system yedu, tichitarisawo zvekare kuti mukupinda kuita mari inenge ichifamba sei nemashandisirwo ayo, uye vanenge vaine zvikwere tichange tichitorawo matanho zvekare ekuti vange vachizonge vachiteererwa kuti vange vachibhadhara. Totarisa zvekare tine tariso yekuti sechitungiza tiri kuti tioda kuti vagari vange vachidyarawo miti. Isuwo tichidyarawo nekuruti uye kudyarawo loni padzimba dzavo kuti tinge tichiitawo inonzi greening the environment kuti zvinge zvichibuda zvakanaka.
Tombonzwa vamwe vachiti masiweji anoputika putika, zvinhu hazvifambi zvakanaka ikoko uko. Mune urongwa hwohupi nenyaya idzodzo?
Kune zvesiweji tiri kutarisira isusu kuti tange tichida kuvandudza mapati anokwana iwo 1.7 kilometers panzvimbo dzinoti pagomba nekuunity c, unova urongwa hwatototangisa kuunity c. Tiri kuita zvekare yatinoti drainage clearance, kutarangura kubviswa kwevhu nematombo anenge ari mudrain, tichiisawo makalvhet zvekare kuitira kuti mvura painenge yava kunaya vagari vasazoita matambudziko ekuzarirwa nemvura mudzimba dzavo.
Imwe nyaya inonetsa zvizhinji inyaya yekutakurwa kwemarara. Mumire papi panhau iyoyo?
Kutakurwa kwemarara tiri kubvisa atoti maillegal dumps aya, uyezve tiri kutarisa tichange tichifambidzirawo atingati mabhini ekuisa marara kuvagari panguva iyoyo, uyezve dambudziko remvura ratinenge tinaro tiri kutarisa kuti tichava kunge tichivandudzawo mvura kuti vagari vange vachionawo sezvinoita sefotosnega litas paday. Izvi tinotarisa yekuti tichange tichikurukurawo neHarare iyo inotipa mvura iyoyi. Ndinoenda kuti muchidimbu ndezvimwe zvinhu zvatinotarisa kunge tichiita pamazuva iwayo.
Ndingadawo kuti nditarise kuti munoona zvichikundika kuitika here mumazuva zanayo ataurwayo.
Tingati isusu ndoyo tariro yedu, asi dzimwe dzenguva nekuda kwezvipingaidzo zvinogona kutitarisa kuti zvatida kuita tichiti tichapedza pamazuva iwayo zvinge zvichipera. Asi ndinodavira kuti pakashaya zvipinga mupinyi tichaedza nepatinogona kuvavarira kuti tinge tichizadzikisa izvi. Zvinge zvatadzawo tinoitawo zvongopa mudziro mazuva nekuti munongoona mamiriro akaita zvi.
Ko ivowo vagari vari kutambirana sei neurongwa ihwohwo?
Vagari vanotambira neurongwa uyu zvakanyanya nekuti vanoshure netariso yavo yekuti kanzuru inge ichivapa sevhisi inoenderana navo inovapa. Saka izvozvo vari kuzvitenda chose kuti dai varo kanzuru yavavarira kuita zvayatsanangura izvi, vanouya nekunozvigamuchira zvakanyanya.
mutauriri wekanzuru yechitungwiza valove more mayor vange vari parunare naevans zvininga westudio 7 tovambotarisa zviri mumapepa nhau anhasi mapurisa anosvika zana akabviswa panzvimbo dzaaishandira vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo vamwe vachiti mapurisa awa ari kurangwa pamusoro pekuti vakavhotera bato reCitizens Coalition for Change pasarudzo dunhu remasvingo ndiro rinonzi rine mapurisa mazhinji akachinjirwa pekushandira kupfuura dzimwe nzvimbo dzose munewsday mune nyaya inoti nhengo yeparamende yeTCC inomirira Makoni Central vapatrick sagandira nakanzura tedi chipere vakasungwa nechipiri vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga yakaitika mushure mesarudzo munewsday makare nyanzvi mune zvemabhizimisi vagift mugano vanonzi vakadzingwa kubva mubhodhi rezintrade izvi zvakaziviswa nemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vajames manzou asi havana kupa zvikonzero zimlive.com rinoti vanoona nezveutano munharaunda yebhikita varambidza kuti vanhu vapihwe zvekudya panhamo pamichato kana panoungana veruzhinji senzira yokurwisana nechirwere chekorera icho chiri kunzi chiri kupararira zvikuru munzvimbo iyi yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
masorasei murume uyo anonzi Shabanguyo murwere wepfungwa uyu haasi tombori wekuteerera bakutori kurwara vanhu vanofanira kutosiririswa ndiye iwo ungazviti kwanzi mutauriri weTCC uri kufunga kuti hatisi kuziva mutauriri wedu Shabangu, you must go to the hospital. You need a physician. You are sick.
Studio 7, maswira sei. Isu kuno tirinani tirongotambura muZimbabwe munomu kutambura chaiko nhamo chaiyo chaiyo. Mukati meharare munomu kutozwisa tsitsi chaiyo chaiyo. Tiona kuti mari chaiyo chaiyo haisi kutombotenderera kana mari chaiyo munhu. Saka ini yangu apa iri kuti izvoni kana muchiti mimi hamudi mashoko anomutsa hondo kana iye muchangwa achiti izvoni hamutori nyika ine erekshini kana muchida nyika endaiwo kutsvaka hondo nyika yamunopotera mutsvake hondo anenge achiti chiko murume iyi apa ari kuregedzwa akadaro hapana anomuchareja anongosiyiwa akadaro ndo mashoko here waenza dhemokrasi here izvo hazvikurudziri here hazvikoronzeresi here kuti vanokwanisa havo vazomuka nokuti vanoti hatiti hati maereshini haatibvisani and tirikutionawo kuti we cannot wait for another 5 years todzokorodzwa futi zvakaitwa izvozvi izvi ndo zvavanongoita futi because muparamendi macho izvozvi izvi vaakudzinga vanhu varodosara ne2/3 majority yavo hapana mutemo unopasa hapana unochinja tongosvika zvakadaro saka munoti imimi todii pakadai apa
ine chikumbiro changu chiri kuna vamunangarwa chikumbiro changu chiri kuna vamunangarwa kuti kana vachiti vakahwina hondo yorusunungu ngavadzoka vanotisungira pavakatitorera ipapo ngavadzoka vanotisungira pavakatisunungura ipapo zvitori nani kuti tikutambura vedu tikutambura zvisingaiti kutambura zvisingaiti dai muZimbabwe mamboitawo umwe purezidendi chaikwa chaiko asiri wehurumende yeZANUPF ZANUPF inoba ZANUPF yatikuwadza kumana kurarama tiri kunyika yeSouth Africa kuri kurwadza vedu tarwadziwa
mangwanani Studio 7 hama dzangu tichiri pakuchema iwe murume unonzi Sabangwe iwe uda zviti munyori weTCC usade kuti tira dzungu iwewe Sabangu iwewe mfesi iwewe wauya kuti harikomanji kuma MP nemakansera veTCC vakazvihwinira iwewe woda kudisturba netimu renyu totokudzirai zvenyu totokuketai zvenyu iwewe utikwanire iwewe utinyare vana veZimbabwe iwewe mfesi iwewe utinyare tototokutaura kuti iwewe utinyare netimu renyu iroro ramunenge muchiti ana nyingiriki nana fadzi kuzodii muti nyare enough is enough. Taneta neni team inini. Right. Mira imone zvenyu.
Mangu wabuziwa, regai kufotera zanu. Regai kufotera zanu PF. Iba ababa nachi yangu wabodai kupisiri sirira vanu zimba nasi. Vano izi iba kutizanu chiororo. Chiwenga akambore maziwa ne zanu hii. Akafamba ne uche. Ano izi iba chiwenga kutizanu chiororo. Imu nasi modai kupisi kwa zimba iko kuprasi kwa chiku. Kwa saka iyo mtemo uchati kudini, sezo mtemo uchiti. Kana inyangwe ninga ba ini nda shupisi la msha wangu. Ndino sungwa. Ndika nda kwa bashe ndino ripisiwa. Ngombe. Ndika nda kumapurisa ndino sungwa kudotongwa kufaruba mchere. Saka awa mapurisa na hata akadangwa na chuenga kupisa msha iya wana. Wacha sungwa ere. Ndiyo mfunzo wandina au. Ndino ndaku wakuna iye mnangagu. Kuti mapurisa wakano pisira wana mishacha sungwa ere.
Karo kwa sendu kudismoyo. Indopo masoko maringe nekunzwa Pop Francis vachitaura nhau yekuti ngosha ndova kuti zvirwere zvakasununguka iri idambudziko guru ratiri kuona rinoitwa nevatungamiri vemakereke kunyanyaya makereke iwawa ane mukurumbira anozikwara pasi kuti tavangotaura chose chinenge chitoshambadziwa mukati mepasi iri nzira yekutadzira Jehovha Mwari nokuti ndoo vamwe vatungamiri vakabva muna kisangu vamazita kungotaura kuti vanamati vatungamiri vachivada kukurudzira mitemo yakachaida kuti shoko ramwari rakataura kwazvo kuna Revhiti Koko kuti haufani kuroorana varume nevarume vakadzi nevakadzi mukadzi unofaurwa nemurume muroora mukadzi ndo zvakatara shoko ramwari mwari vakazviramba zvakafana izvozvo saka zvinhu zvakafana izvozvo zvakaipa zvikuru chiri mukadzi esango chaidzo amumbodzioni dzichidaro kudanana dzakadero asi dzinodana nenzira yakarehwa namwari saka zvinhu zvakafana izvozvo zvinotambudza kuti ndoachiona matambudziko mazhinji nokufana kupara kwavanhu kuzviramba uchiitika mukati mepasi pezuva iyo yavanoti yavanayo kushanda kwako kunze climate change haisi climate change.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kana besikandi zive ava vunze ma citizens kuti ma citizens asi kunziva here vanoziva vana Promise Mkwanazi. Promise Mkwanazi anga ari ku MDC akuri ku PDP tese tiri ku MDC tese azoenda kuna Jamuka azo appointwa yega kuti aka appointwa nani because inini handisi kufarirwa nevanhu vakaka appointa then ndo vasa kuti inini havasi kundiziva saka havasi kuziva zita rangu o havasi kuziva position ndanayo ndaipiwa nema citizens kana vasikazive position ndaipiwa nema citizens kuti haipo saka president kuti aite president akaita president sei ostalosi kuti aite spokesperson akaita spokesperson sei mahere kuti aite spokesperson akaita spokesperson sei akabviswa sei saka vasikazive izita restructure yekuti secretary general havasati vasangana nayo kana vasati vasangana nayo ndini wacho.
Ya, chinangwa chenyu apa ndechipi apa?
Chinangwa chetu ndechokuti tirikudzorera we are restoring internal democracy. Tienda kuma election chichaita consensus. Ana mbozotaura kuti chaita vereka mwana. But that is it may chakaita vereka mwana. That process was flawed. Yaka producer vanhu magirlfriends evamwe vanhu yakaproducer hama zevamwe vanhu vanhu vakaelectwa nevanhu havana kupiwa opportunity kuti varepresente vanhu. I'll give you examples kana unoda. Saka tiri kuti vanhu magirlfriends aya akapinda kuparliament gaabve kupinda vanhu vavetiwa nevanhu.
Matimi kuna magirlfriends akapinda kuparliament munogona kuvadoma here?
Wapo masingo zvinoziva kuti anga ari girlfriend yani Wekumasvingo anga sipo even na 99. How can you have a 24-year-old anga sipo even 99 na 2000 na 2005 na 2008? He's a 24-year-old. Lokuze akawana 8 votes. We have got proof evidence which akawana 8 votes. Kunevanhu in her ward bakawana 500 votes, 300 votes. Akazopinda sei kuti aite a candidate. That's number one. I'll give you Kubulawa. Kubulawa country park. A candidate. Elects a MP we country park. Fascist van. We need to a process. Ye Perika Moana. Anga sipo. Anga runoe. E muno akaita number one. Ndito hozani kupe. Akaita number two ndikone Ndovu. I can't remember akaita number three. Saka kana vakabvisa makope ekuti ari kuhwara vamuisa kuPR kwakunofanira kuti kupinde college Ndovu. Saka uyu akabva kupi akaberekwa nani kuti aite candidate. I'll give you another example kulope muna Magwegwe. Munhu akaita number one in that process nditendai nyati. Akaita number two ndi Promise Mkwanazi. Akaita number three ndi Eric Gono ari current MP. Saka how do you have munhu akaruza aite MP? Munhu akawina asapiwe konzero rake rokuwina. So why did you do that process in the first place? So we are correcting. I can name the list. Because pane vari kutya saka inini handisi kutya because position yangu haindisikisi ndiri mabharanika ndinotaura zvinoitikwa kuma provinces ese saka gwara retu nderekuti tiri kudzoserera musangano kuma principles and values. It doesn't matter kana if you are a product of an illegitimate process, it doesn't make you a legitimate. If you are a product of illegitimate process, you remain illegitimate even in Kanawaga Wina. So this is the recourse in my citizens. Those who think in us Arasukundi Ziva, Pasandi Ziva now, but we know Uti Abuna Muna Sandi Zivi, Kumisangano, we opposition. Arugutika Asukundi Ziva is just a joking. We kind of know who's the president, who's the chairman, who's the member of the HCC. Who are Arugutia and the member of the HCC? Who never cast here, who may members of the HCC? You know what defines a member in the HCC?
Vachavang, makambotara izvo here na president wenyu musati matora danho ramatora here. Makambotara napo.
This is why Eska Aafi azo respond that because I know Ziva Uchagatawa. He will send the Zivafana back here. It's also we want to remove the criminals around the president. The same way Emerson Mnangagwa and Chiwenga and the late Sibusiso removed the criminals around Robert Gabriel Mugabe. This is what we are doing. We are removing criminals, people who are not loyal, people who are not genuine, people who are dishonest around the president. So President Kananga responda, Sir responda, but I know Ziva, I'm doing this for the good of the party. I'm doing this for him because he's surrounded by criminals.
Mumwe ari kuzviti ndiye munyori mukuru mubato rinopikisa Resistance Coalition for Change, Sengezo Chabangu. Vanoda kuti vamwe vamiriri vebato iri mudare reparamende nemukanzuro vadzingwe. Tataza kubata mutauriri weTCC vaPromise Mkwananzi pamwe nemutevedzeri wavo vaGift Ostalos Chiziva sezvo nharumbozha dzavo dzange dzisiri kudavirwa. Asi TCC inoti aya mabasa evasori. Nezuro mutauriri wedare reparamende vaJok Jacob Mdenda vakaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba kubva kuna vachabangu asi vakati zviri kuTCC kuti ipe umboo kuti haivazive. Sezvo nguva yedu yapera, ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.